Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevideo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Love Mo Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Love Mo Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitomboponera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofambai navo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda, asi muchitodawo kuti mutongo feya-feya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita. Tichida kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactiki api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vadawo kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyamu. Hakusiri kwa hivyo tawa vaito ronga shukuti vabulize goride kubwekwe kunze kwenyika.
Vama duku vati huo kunyange wa angel vachishana ni mtungamiru wenyika avashandi ni muzimai kana muriavo.
Tombo zivanga wachoni taura ni taure vanuguti iya asa tatombo sangana ni muzimai wa president. Iya anaka na mwana we muria president wakambu sangana ne.
Vainde rambiri vachiti ziripache na kutidonzo re au jazira ndere kusubisa wa angel pamwene mtungamiru wenyika ni kuwa tora makuro nyera aneta uori nekuburisa goride munyika. Vati vachaendesa au jazira kumatare pamwine vamwe vainyura manyepo pamusoro pava angel pamadande mutande. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Balas Rasauti vaudza Studio 7 kuti au jazira yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegovernment chete ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbopana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti hukumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavationawo izvi voti aiwaka izvi hatizvitambiri izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumbamake dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano
kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana zake Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kupi? Toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndavascot sakupwanya vanhu venhengo yezanu PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende. Avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court, apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi achiratidza kuti akapota. Izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendeswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. Helen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vaMotsoaledi araifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kutsaura nevanhu vanga vaine mazekipi emizaya. So ipapo dare rakareserva judgment yacho yakanzwika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa rinonziva Mukaitobi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra department ramutswane anenge akaconsider kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina, saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzwika nedare, asi vari kuurirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinoirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa daitara zvimirira tega taigona kubudirira, inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti aune nyaya iyi vakakonsida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamazetipa zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika, zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi mutandere vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nasi raita musangano nekanzuru inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti Sadak ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSadak iyi yapinda munyika svondo rino kuzongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSadak Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano weZANU PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino, vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinhare mbozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANU PF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanhare mbozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samuzare Poshia Muza wekuchisheshe vanoti vechidiki veZANU PF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panhare mbozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
mbili mwema wakakanga na nema meseji adresend idi mnangarwa jino garabuno kwa gutu mugutu central ufamba wa chichichizi wa wano unezi mwenjimbo barukuto tauroti tuliku tretenwa nenya ya zema meseji wa ya kutisho ni president wane kwa chuko nai maira nema itira mwene nge mchita kutisho ni uno urukufamba sei
izi zatsigiru waone mwema mgaru kwa basera vama ikimuriana ato
tekuno kwa gutu kwa basera kwa itada mziko rikuti pari mameseji akatumiru wa wano haya achinzi aruku vaku na president akatumiru wa wano matekutu meseji saka vesi piki wesanu pf warukufamba marain kutubo wa chitutu kutubunusi ya wabiriko chitutu ya lagari kutubunusi ya mucha ita kutubunusi ya president wani namba zima zona kutubunusi ya wesanu pf nukubata ya after malisa kutubunusi ya wesanu pf wani pamucha futira pose
vamweo wanoti kushamisa kwenye naro mbocha zawa kutumira mashoko haya kushkora kwa zero zawa sisi wasina kuira na kutizishanisu wenenzira ii vawai clip matindike vanove mgara woma mpanda wana wanoti sino rwaza kuti naro mbocha zawa ishanisu wenebato rezan pf iro ravasinga tigiri
nguwa ino zita sangana zinima meseji waya ndosho ya kuti chandino ona izi zijipinda mfoni mangu nema wengiro andino itazi ito ze ZANPF njuri uchika kuti zinofoni yo ii lingacha itazendi jai rasa hili nolewa kuti andina pandino nzapa andino wapa andino ye mura chibi zaajo chine tuwane ZANPF
asimuta uriri weboka rewe shidiki mZANPF mmasingo wacha usmungana savanoti apana umbo uwe kuti machoko aya aga bakumutunga miri wava mnangagwa
mameseji ya turungo maona pa social media asi social media chini chino kuna wako katiru wani munu inipa kesho angu chino kuna kudu katiru wa screenshot ine mtunga miru ribato wa vane uso nchamiso wa vajita waraone vano saka kana pasi na umbo oo zino neza kuti tipe kana kuzo kuti zinga vazi uwe chepiri apana chikashata kuti mtunga miru we nyika ange achita uka ni vano we nyike yavo nyayate development
mamungara sa vanoti vechidiki webato labo hawaidi zeuchiki zira vano uye wakato tanga uta gazusi giro moru nyara aru mutauri webato zino pixa resi zine coalition for change kana kuti triple C mumasvingo va director ramba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruwa achiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panhare mbozha dzevanhu pasina kuwirirana anoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra vaArchbold Madida vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena
izvi zvinotirwadza zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawa nda chaizvo anosungirwa kunge asina dira akarerekera ari kushanda nematongero nebato riri kutonga
vagari vekwagutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare Bulawayo Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANPF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi taita mumwe muyenzi atitsika muno mustudio muzare Manyara Irene muyenziwa vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa re Freedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti Forus. Tinokuchingamidzai nemufaro muzare muyenziwa.
Ndinotenda ndokunge ndiri pano nekundi invite kwamaita.
Mungati udza kuti chakusvitsa ikuno ku DCG.
Chandishisa kuno inyaya ye IMF ne World Bank debt restructuring. Irikuwanikwa iyo kuti irikutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari FDI tichishanda newe IMF ne World Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataurai kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe.
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose not just Zimbabwe. Africa yose inge ichiziva matools manyowanaya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa unobva ufumi ihwohwo. Saka isu takatarisa sebato reForus tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwo atinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika. Enyika yeZimbabwe.
Muri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForus tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForus tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika idzi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandinavo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utungamiri wenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare muri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato atingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndozvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies eda tinawo, tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyatei tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partnerships munyika yedu yeZimbabwe.
Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya, munoionawo sei? Zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda, and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But ichitarisa kuti vana vanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Muhlanganya huye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuno ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Tichi waza waza Friday my darling, waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanoti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa nere magitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo anekambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
muindi wefungura ndakaberekerwa kugoko kuchegete uko mati kirea nakutarira ndakatanga ndiri grade 6 pandakazonyatsopinda mumadhibare zvizere ndaashanda namukoma tomangandiende
vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudzodza waya nekukakatakakatsa kudai
zvakambotanga zvinoeka zvainoeka ndava vakasaya havo ndiri grade 3 nyamukire mudiki mukuendera ndovanga varite o zvaitova kunoeka handai ndikangoona kandakabata zvitare ndaigona kutikafa ati hazvina kundineta saka ndaitoa kanditorera zita rangu wakaveka ndaibva ndabata huku dzavo ndonotenga ukuti zita rangu wakagumisira vasingajabati mazitara aka huku dzedu dzokuera panaa
bhosichinzi vanenge ndururana ko muchaunga uku iri kutambirwa seini mhanzi yamuri kurova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndo song yangu yaine kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuidiaii vabereki vangu ya iyoyo yatifambeni vanhu
inga muri kusenza matambudziko imi wamuri kusangana nawo ndeapi
ya matambudziko aripo zvezi kange uri muindi mudiki nichakushanda kunenge takakuomera chaizvo kufaina inenge yakaoma su kutambirwa kunotinga sei kuiita nezvinonu magaro mudiki magara aripo nechemugara cherekaende kana muziki kumaredio station kuridza kwako kunenge kuchonesa zvezi a ndoona vane vanongotora muziki yavachiitarisana pasi kwagara kune vagara vakoripo ndovanenge vachive
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzavanu ndidzoki zvisina kupomerwa 263-773-865-252
aha mwana goko arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzi
mwana goko zvamai manje ndikangondibudira nekingiiye inonzi yandireyi hai mushuwa ndinyobva ndanyatsonzwa kuzvisekati ndavayambira vanhu
mange muchinzwa magitare achidhonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana gokwe ari parunare kugokwe achikurukura nesu kuno kustudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 tombotarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nhasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeal jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwina Gaina Saidi Kumede achikupai chirongwa cheIsindebele.